Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live pafacebook page yedu izvozvi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi gurukota rinoona nezvemari nagavhena wereserve bank of zimbabwe nemukuru wezimbabwe national chamber of commerce nhasi vachange vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa united states inosimudza mukombe weworld cup munhabvu yevanhukadzi tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura kwatiri pafacebook page yedu yevoa shona iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc gurukota rinoona nezvemari vamuturi ncube nagavhena wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudla vachange vakabatana nemukuru wezimbabwe national chamber of commerce vachris mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuzimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula maranzi nemadhora ekuamerica musangano uyu uri kuitirwa pacrest hotel muharare vanyuve vakati kuita izvi kwaizvopa kuti mitengo yezvinhu iderere asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo hwehurumende hwekuti vanhu vashandise mari yemarTGS dollars chete mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vamugaga
hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi statutory instrument 142 of 2019 iyi iri nyaya yekuda kuongorora iyo mari chai zimbabwe yairi kuti iyo ndiyo yaya kutora mazano ekunge ichiunza munyika ino imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi ichatambirwa here nevarezvemabhizimisi ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yezimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva
saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemarTGS pane zvamaona kusvika pari zvino mungati zviri kufamba here
isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yezimbabwe dhora yaunzwa iyi hatingati nyaya hondo yakurisa chikonzero chiri chokuti ndofunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raoctobha rinova gore rapera iro 2018 nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iroda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo itogora kutotaura isusu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno ndo mari yanga yawanda kapaitwa ipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhotino samunoziva saka kuunzwa kwaita mari yotingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri maus dora hatichabvumiri mapaundi mapula nemamari dzedzimwe kunze dzinenguro dzavava nachinese yuan chokwadi chiripo ndechekuti zvatsikirira mufungo wevazhinji varo mabhizimisi vakunetseka kwakuita kudhedhadheda kwemino pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa tikaziva kwokuti vanhu vari kunetseka saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashoko
hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mari iri kuwanika here kumabhanga
mabhanga handiwe nini kana tichiti bhanga vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mukaa yakavakwa kunze uko ichingozvimirira yoga tinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi vanhu vezvevashandiri vanonzi lebha nehurumende ndo varidzi vemabhanga ndosaka muchiona mamwe mabhanga atinawo munomunyika So inyaya kuda kutembeza nokutakudzira hotingati isusu kudugwa dugwa kukukirana nyaya dzemabhanga inyaya inofanira kupi kuti ava vasina kushanduka mukufunga kwavo vanenge nyanya iwo vanogona ngeya hoti kuda kuramba vachiti mabhanga mari haikuwanikwa tikodzere zviri kuwanikwa ndicho kuti hondanga ripo munyika inenge iri kuti hatisi kuwirana nemapitarira amuri kuitaurire muhwezi wedhora rinoenzanisa nemari yanga iri muno. Saka tikatarisira kuti hurumende ikangobvisa maoko ayo pasimba rinova rehiyezola muti vana mari iyo inowanika asi achichichibetsika mukuvira kwezuva nokukumuka kunoita vanhu inyaya ichatobvoda kuti vanhu vaite kunanaira kufamba kwerwaizi chaiko kumugodiya ipapo haumuki usingoti zvinhu zvatonani.
Totarisawo nyaya yekushomeka kwemagetsi, muri kushanda sei maindastry?
Iyo nyaya inotori damba wadamba zvi mukatarisa zviri kuitika panyaya yegwenya chairo chairo ndokunga muri kutenda kuti uchimuka mambakwedza chaiko chaiko madzidzi asi akatobeta kana matendere zhinji rwezimbabwe riri kusangana nenyaya yekuti hakutorina rinenge rangova rima wobvapo richingonovira kunosvika pakutosvika pakuenda kunopinda mumagota mumanhanga kana vana vanonosvika pakunopinda muhozi pasina kana gwenya rasvika. Iyoyi hondo hombe yekuti imo mumasekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chunhu kuti ude kuti nda kupedzera chakati muchaita upwerekwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedhizeri ramuri kuziva tiyo mafuta yadhizeri acho ndeimwe hondo isiri kuwanika saka ndidi kunyeba zvangu nyaya iyi inozitambura mbabvu chai chaiyo kana muchiziva kurwa kunoita nzokuya kuya chinenge chichipitirirwa ipapo uswa ende uswana vezimbabwe vatambura panyaya iyo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reNcisa rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miuro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kuFilavus makabvumirana kuti varayiridzi varonge kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuAmerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhengo dzatu dzasangana kuIncisa panzvimbo inonzi Filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuitira nawo mumadistricts ese muZimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paIncisa ndechekuti hatisi kufanirwa kuti kumashure panyaya yekuwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Inzisa yataura netbofu kuti ngati tipei patichasvika pakuramwa mabasa vachikurudzira kuti tipinde mumastriti titoponogara kumahoro kwava mutini tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamadistricti tichinzwawo pfungwa dzavo. Inzisa yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira chepesetawo mutsva anonzi Muzare ana Achida achanga achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo ava mudisi kuita neurongwa hweatuzi mumakozi ese ari mudistrict rengi.
Mataura ane nyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvo kuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa, pana madates atenderanamwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose saka tinenge tichingorekoda vataura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistricti ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei ipapapo?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi ese atatinawo, tiparadzirwe masevisi edu nekubvisa mari yekunze. Hatina hudokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze asi ndoyega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya, achikwanisa kuonawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chero vakati haichakutenderwi isingaiti masala rezo ngango ramba akapikwa nemaunited states dollars position kana isiri mota izadzaudzinganawo kana tikange tichinzi taakupiwa 2.5 million US then grade nhasi iziri pa 1 and 16 dava chito mu-1,000 RTGS aji pamuti uyo kuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvinga totenga zvisemene zviri kuuya ari maimport ende maimport ese mapraise acho ari dei ari kupepa zvichienderana nemarete anenge ariko saka tinongoti isusu masalaries edu ngaramba ari $3,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerete inenge iripo nekuti masalari negotiation haangaitwa zuva nezuva pachinja rete muungano kuti yaitike musangano wechinzichinzi zvinhu zvasiyaka rikare tangowirikana toziramba tichingochinja zvinhu zvasiyekana nezviri pamaketi nguva ino.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanirwa kuti iteerera nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu haisi rehurumende saka isu tine chiyimbo chikuru chendiojaswa pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura nyaya dzatokutaura sevarairidzi vakaimboreza kutiteerera unoona sekuti taatisina kuita groundwork yakasimba kuendo kunoro groundwork yataita tokuona kuti patinopedza urongwa hwatinawo tichange taanetwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe toita kuti vadzimari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa
chii chamakuita kubva pano
tikumhanyidzana kuende kuenda kumadistricts akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino ino tichatoita mamadistricts nevictoria falls tichange tichida kunana urongwe vanhu tine madistricts akamuuso ndotinokusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistrict mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistrict ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weatus vaobert masaraure vari parunare nestudio 7.
Mumwe mutevedzi webato rinopikisa remdc vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nepresidential measures act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo wamuturi ncuve kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vazihambi zihambi kuti tinzwe divi ravo asi sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Munangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, because bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)(a) rotaura kuti parliament haipi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tares mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are 3 or 4 court applications in respect of which we have challenged the presidential temporary measures act. Remember, my bond notes are introduced when the presidential temporary measures act. Remember, statutory instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy, a controlled exchange rate, yaka introduce when the presidential temporary measures act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the presidential temporary measures act. Sha urwisa ku parliament, topedzana na ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee iyi amendment isiri zvakare pamutemo, pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro bhiri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha, ende mbavha dzakawanda, and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu icho wakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the owners here in state could be E.T. And Wakaba. Therefore, we are taking. But the minute we shift the owners, the responsibility of proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem at the criminal justice system. Next time, chango chinja, muteme the criminal law, chango ti, yo wakaponda munu, chitisa nangura, why usina kuponda munu. So this is a fundamental infraction on due process. It's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azizora tizere, sekunge musurudaguti vanvarugita uwari vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendaibiti, vangwari parunare mwari. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Herald mune nyaya pamusoro pemazana mashira utachiona HIV. Mu Chronicle mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Food Day. Mune nyaya pamusoro pava Paul Kagame. Vakaudza va Emmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemuZimbabwe vasati vaedza kutaurirana nevekunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuri yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu 62 kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore 10 ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu 60% kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri 50 vaurawa nemabhombi akakuvadzawo 130 evapoteri. Kuramba kudya uku kwave nemazuva 3 uye kwakatanga mushure mukudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita 600. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezviro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo une mufaro chaizvo. United States women's team wanga vachitamba versus Netherlands. Saka ano wanga uri mutambo wanga uri very competitive. But tatanakidzwa chose kunyanya kuti vakadzi veUSA wawina.
chamanyatsoona chakufadzai pamutambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti vakadzi vekuNetherlands vakwipidzana nevakadzi vekuAmerica, vanyatsokuwapa challenge yange yakasimba. Nekuti historically vakadzi, especially World Cup inoyi, vakadzi vekuUnited States wagara wavhumisa magoals first half. But for the first time, you see the game in vakadzi veAmerica havana kumwisa a goal during the first half, zvichireva kuti vakadzi veNetherlands vanyatsokuvakwipidza ende zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudhipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi netim, asi ndichiona hangu just from mutambo webhora, pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu, mareferee akubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira vhidhiyo iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona, uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsorokodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunzi mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kudivi reUnited States, it was a fair decision, yanga yaitwa incorrect, yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro yaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndo ndinoona kuti World Cup zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndo nguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclubs ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclubs anotamba madzimai. Aripo maclubs but vanhu havatarisi mitambo iyi. Saka ndoona kuti World Cup inosimudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team vaenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, vakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura yemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7.
Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvozvi tiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga izvo zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo, pamwe chete na Festive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo arikuti ndinokukwadzisai pamwe chete na Tonga nai Siya Chikuyu na Disciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekuno ku VOA. Bernard Gahadza na Courage Mutobaya vari mu South Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan andoti morosawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. McDonald Chirimuta na Evanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa na vatendai BT.
Nanzamere kurira Kepia panyo watakundo kushira
Watakundo kushira
Dia ni watunga mira Dia ni wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama
Ayo
Sumotetemba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mwakungo nyira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muno tupuzire Tapanuru wara tupuzire Kuna nyira iyo
Nyira ido
Kapa nitakure Takure, 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 Yakonge nzimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarira nangomere kurira
sezvo nguva yedu yapera regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi pakushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands nezvibodzwa zviviri mumutambo wenhabvu yavakufrand. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika